manera kanaka muri yeZimbabwe ino istudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC
lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manera kanaka vateereri tinosangana zvakare manera nhasi uri musi wesvondo nyamafufu 27 2017. Makateerera ku studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC nchiti izvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Bato reMDC inotungamirwa namuzvinafundo Welsh Mengube roshoropodza zeki nekunonoka kwayo kutanga chirongwa chekunyoresa vanhu kuti vazovhota. Vamwe vagari vekumaruwa ekwamukarakate muward 21 kumurehwa South vonetsana nevarimi vakagariswa patsva papurazi remagiriki. Nhasi muchikamu chedu chechitendero tichakupai hurukuro yakaitwa naPraxidis Jeremiah weStudio 7 naPastor Hazel Masuka James vanove mumwe wevafundisi vemubatanidzwa wemakereke evana veZimbabwe weChristian Fellowship International kana kuti CFI uri muno muAmerica. Indiyo misoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bato rinopikisa reMDC inotungamirwa namuzvinafundo Welsh Mengube rinoti riri kushoropodza zeki nekunonoka kwayo kutanga chirongwa chekunyoresa vanhu kuti vazovhota musarudzo dzegore rinouya kana kuzivisa vanhu payasvika negadziriro. Mutauriri weMDC vakurawo nechihwai vanoti bato ravo rinofunga kuti ZEC iri kukwezva makumbo asi uku ichipa ZANUPF mukana vekuzonge iine vanhu vanonyoresa vakawanda. Vanoti bato ravo raneta nekuenda kumahofisi eZEC kuti ripiwe tsananguro yepasvika chirongwa chekunyoresa vanhu ichi asi hapana rubatsiro rwavari kuwana. Studio 7 yakundikana kunzwa divi reZEC uyewo kuti tinzwe kana vaine humwe urongwa. Asi mazuva mashoma adarika ZEC yakazivisa kuti mimwe michina yemaBVR yekutanga inotarisirwa kupinda munyika mukupera kwemwedzi uno kana kutanga kwagunyana. Ngatinzwei hurukuro yataita navachihwai pamusoro penyaya iyi.
So musangano weMDC takanyora tingati statement tichitaura kunyunyuta kwedu notamba dzedu dzatiri kunyora tichizvitaura pajekerere kuti ZEC yava kutsika-tsika panyaya yekunyoresewa kwevanhu vanoda kuzovhota pasarudzo dza2018. Haisi kubuda pachena somusi wembudzi kuti aiwa vanhu vachatanga kunyoresa uye vachanyoresa sei musi wani. Isu tiri kuzviona sezvidavado zveZimbabwe Electoral Commission zvana Mairita Makarao nevamwe vavo kuti vanoda kupa ZANUPF mukana wokuti ikwanise kuregista vanhu vayo. ZEC yoita sokuti zvino yava kutora mainstructions kubva kuZANUPF.
Asika wachihwai tinonzwa kuti michina yeBVR inonzi ndiyo ichashandiswa mukunyoreswa kwevanhu. Chikamu chekutanga chacho haisati chatopinda munyika nekuti chinotariswa kupinda mwedzi unouya. Saka moda kuti vatange basa vachiita nei?
Isu tiri kuti ngavatsanangure. Kana watenga chingwa chako unozva kuti tii unomwanguvayo. Ngavatiudze kuti zvinouya rini vanotanga rini. Kwete kungonyarara zvavakaita vachitsika-tsika. Asi tichiona kuti pane zviri kuitika kuZANUPF. Izvozvi tikaenda semapolitical party hatisi kubata zvakanaka kuzeki kwacho. Tine vanhu vanodada havakwanisi kutima mashoko.
Saka mune mamwe matanho hamuchatora here kana ZEC yakanga isina kutaura? Uye mune nguva here yamuri kuvatarira yekuti vange vataura?
Isu tiri kuti ngavataure iko zvino nguva iripo nokuti unozogona kutsero tikatenda kumatare. Vanomuka mangwana vakare bhozi vanhu vari kuziva vakaisa dheti mutsamba vanavo. Hatisi kuvaona toona sekuti paita makuruku akaisa dheti rokunyoresa mutsamba. Hatisati taronga here kuti tochinda kumatare here kana kuti tovaita sei. Asi tikaramba tichivanon'ona tivakwenya kumusana kuti tiudzei kusvika vativudza. Kana vazoratidza kuti pane zvimwe zvimwe zvamuchapinzwa kuti taraisa red flag kuti vazive kuti tine chinyuto uye tava kuuya asi hatizoregi pamberi apo kuinda kumahofisi iko kokundovabvunza.
Mutauriri weMDC notungamirwa nawo Wilson Ncube vakurawo nechiwai vari parunhare neStudio 7 vari muHarare. Zvinonzi paita ropa rakaipa pakati pevagari vemuward 21 kumaruwa ekwamukarakate kumurewa South nevarimi vakagariswa patsva pane rimwe purazi rinonzi remagiriki zvichitevera kubatwa kunonzi kuri kuitwa mombe dzevanhu vekumaruzevha dzinenge dzapinda mupurazi iri. Mumwe mugari wemuward 21 varodrick mapfeka vanoti dambudziko iri riri kutonyanya kukura izvo zvave kuita kuti vagari vekumaruzevha varasikirwe nezvipfuyo zvavo. Studio 7 yaedza kutaura nemumwe wevarimi vakagariswa patsva ava anonzi ari kubata mombe dzevagari ava asi ati haataure nenhepfenyuro yedu. Ngatinzwei hurukuru yataita navamapfeka pamusoro penyaya iye.
Dambudziko guru riripo nderekuti vakagariswa patsva vari maA2 especially vagere papurazi yemagiriki vari kubata mombe dzevagari vemumaruzevha. Wosko ipinda kana madirori aya mumudzimba dzinenge dzakaka dzinopisirwa fodya yogara isina kana chainofura kana 5 days zvokuti vamwe vanhu vakuzodzowana mombe dzavo dzisasagwanisa kana kutofamba zvokuti painobuda imomo iri kungoskofa imwe mombe mamwedzi yapfuura yakatofira irimo mumadirori imomo.
Chii chinoita kuti vabate mombe idzi?
Hanzi hatisi kuda mombe dzekumaruzevha dzinopinda papurazi asi hapana kana waya yawakaisa kana chii zvacho.
Saka muri kugadzirisana sei nedambudziko irori?
Dambudziko iro ratonetsa vanhu vachona vari sofi zvokutoti vanhu vazhinji vakutofungidzira kunyora tsamba wotogara sewagari wekwamapfeka wekwamashaire newekwazvawanda wogara pasi wonyora tsamba inotoenda kurenzi chaiko kune vanhu vakavapa kuti munhu iye atadza kugarisana nevanhu.
Munhu mumwe chete here ari kuita dambudziko iri kana kuti vese varimi veA2 ivo?
Pangangoite wairi asi iye ndiye ari kunyanya nekuti minda yake ndo iri kusaidi kunosvikira mombe dzekumaruzevha.
Imi mune majyisawo here muminda make kuti azotora matanhu aya?
Svondo rapera chairo munongozama muchirimo tubage zvekomandi futi kuti chirimo zvatwo asi munhu akabatirwa mombe akasvika kuda kuti aone dzinde rachona radyiwa kuti agoenda nayo kwamambo hapana kana pakaonekwa pange padyiwa kungonzi mombe yangosi kuonekwa adhoyo dzimwe dzacho arikutobata dzisati dzatombosvika kumunda.
Ko imiwo mune zvamuri kuvaitirawo here zvingadai zvichiwedzerawo kuipa kweukama hwenyu navo?
Vanhu vonge vagere zvakanaka wana hapana kana chinge chakatomboipa kubvira pachine purazi remurungu pachine murungu pange pasina zvakaipa kana iwo kuuya kwavakaita pange pasina kana dambudziko vanhu vekumaruzevha vanotobva ikoko vachienda vachinoshanda navo.
Ko matimamboedzawo here kumhangara nyaya iyoyi kumapurisa?
Kwakaripotwa nyaya dzakatoti wandei maererano nesame issue but hapana kana nechavakaita.
Vanga vari varodrick mapfeka mugari wemuward 21 kumurewa South vari parunhare nestudio 7 vari kwakare kwamurewa. Sangano revarimi reZimbabwe Farmers Union rinoti varimi vanopfuya huku madhadha nezvihuta vakarasikirwa nemukana mukuru wekuti vashambadze shiri dzavo kushow ichangobva kupera muHarare yeZimbabwe Agricultural Show nekuda kwedambudziko rechirwere cheavian flu icho chakaita kuti varongi veshow iyi varambidze zviratidzwa zvakaita sehuku madhadha nezvihuta. Mukuru weZimbabwe Farmers Union vaPaul Zakaria vanoti nguva yeshow iyi ndiyo nguva inenge yakatarisirwa nevarimi vazhinji kuti vachawana misika yekutengesa zvirimwa zvavo pamwe nezvipfuwo. Ngatinzwei vachitsanangura.
Chirwere ichi chiri kuoneka munzvimbo dzakati apo neapo. Saka veHarare Agricultural Show Society vakatora danho rekuti vasavhurira kuparadzira chirwere ichi zvakanyanya nekuda kwokusanganisa zvipfuwo izvozvo paAgricultural Show inova inobatanidzira nyika yese. Tine varimi vanobva kwakasiyana-siyana mativi mana yese enyika. Saka vakatora danho iroro riri rekuedza kuti chirwere chisanyanyazopararira kunzvimbo dzakati wandei. Tanga tava kuziva kuti chirwere ichi chaakugona kuti kune dzimwe nzvimbo hachishisiko kune dzimwe nzvimbo chichiriko saka kuitira kuti chisaramba chichidzokorora nekuwedzera kuenda kune dzimwe nzvimbo kwanga kusina chirwere ichi chisaramba chichipararira.
Zvakakanganisa zvakadi varimi vanopfuya huku madhadha nedzimwe shiri?
Zvaitika izvi zvarakidza chaizvo kuti varimi vashungurudzika nekuda kwokuti havasiri kukwanisa kunorakidzira kuti zvavanorima kunyanyanya kunyaya dzezvehuku nemadhadha nezvimwe zvakadaro zvingambova zvakaita sei zvokuti vamwe vanhu vagone kuonawo mamaketi agonewo kutenga kana kuita gadziriro dzekuzotenga zvirimwa izvozvo.
Asi bazi rinoona nezvezvipfuwo riri kubatawo sei nyaya iyoyi? Pane tarisiro here yekuti chirwere ichi chinogona kuperawo mumazuva anotevera?
Isusu tiri kushanda zvakanyanyisisa tiri pamwe chete nebazi iroro matanho ari kutorwa chaizvo ekuti chirwere ichi chidzikire chaizvo kusvikira pakupera. Kufamba kwavanhu nekufamba kwezvipfuwo zvakaita saizvozvo ndo zvazoramba zvoti apo zvaonekwa apo zvaonekwa, asi vanhu vakatevedzera zviri kutsanangurwa uyewo zvekare matanho anofanira kutorwa ekuti chirwere ichi chidzikire nekusvika pakupera tinogona kuona zvichiitika saizvozvo.
VaPaul Zakaria vanove mukuru wesangano revarimi reZimbabwe Farmers Union vari parunhare muHarare neStudio 7. Tirira kunepfenyura yevanhu yeStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa-909 AM, pa-4930 kana pa-6065 ne-15460 kHz pa-shortwave. Iye zvino tokuendesai kuna Blessing Zulu kwaanotipa chirongwa chezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo.
Tinokutambira nemufaro vateereri muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Ini ndini Blessing Zulu. Nhasi taita rombo rakanaka tatsikwa naKanzura wekumasvingo uko, mukoma Godfrey Kurauone, Kanzura wechidiki-diki chaizvo. Tinokutambirai nemufaro pano paStudio 7, mukoma Kura. Mukoma Godfrey, tiri kunzwa kuti pane mitambo yamanga muchiedza kuita kuti munge muchiunza runyararo sezvo nyika yatarisana nesarudzo kudai. Mungatsanangura kuti zvii zvamanga muchiita?
Takaita mutambo uyu vanga vakutsananidzira mapato mana, asi unfortunately rimwe bato rinova riri kutoka pari zvimbezanipiyo harina kuzokwanisa kuuya vazopawo chiexcuse palast minute. Asi mapato akwanisa kuuya ndere MDCT yamogemutsvangirai nePDP yotanganiwanakandaibiti neNPP yotanganiwana mijuru tikazowana chimwe chikwata chetimu yemucommunity kuti zvinge zviri four. Chikuru chinyangwanyana chiri chekuti vechidiki vagone kusangana pamwe chete vakwanise kuona kuti zvinogoneka zvinokwanisika kuti vanhu vemapato vakasiyana vagone kusangana vachifara vachitamba vachitrik vachiora maoko pasina kana mhirishonga. Chinyangwanyana chiri chekuti vaumbe ukama kuti pa-2024 election havarege kusvikira vakaonana vaona murengi. Asati vakaonana vanenge vaona musisi kana kuti vaona mukoma kana kuti vaona munhu waukama hwake, naizvozvo zvogona kurudzisa mhirishonga.
Saka mitambo yanga ichitambwa ndeipapo?
Tanga tine mutambo wesoka wenetball.
Kwauyawo vanhu vakawanda?
Vanhu vauya vakati wandei chose, vauya vanhu vakati wandei vanga vari more than 150 ndingadaro vechidiki vangaita zvemasports then kufika musha vauya hwavo kuona masports vanga vakawanda chose.
Tichitarisa mitambo yakadai, pane anozonyatsoteerera here kurudziro dzekuti paitwe runyararo kana sarudzo ichinge yatanga?
Kana zvandaona nhasi zvinhuzvo pamitambo iyi zvozvisange zvichiya kumberi ndoona sekuti zvichabatsira nokuti vemapato vakasiyanasiyana vanga vachitsangana vachitaona vachiita hurukuro dzakasiyanasiyana nokukurudzirana mukufara pasina vagotukana Even mukutamba bhora wakatetu kuona kuti vakatsika unye bato vanga vachisimudzana vachimhura zvakanaka mukufara tarisawo ndiye kuti zvicharamba zvakadaro kuenda kumaelections
tichitarisawo kuti ivo vechidika vandu vanowanzoshandiswa zvikuru munyaya dzemhirizhonga muri kuvapa kurudziro yekuti kudii kana paakuitwa iyo nyaya yekuti vanenge vaakutumwa kuti endai munorwa vanhu vamwe vachinzigadzirai mabhesi vachiita mabasa erima
kurudziro yandogaranisika yechidiki uye yandapa zvechidiki pamitambo iyi ndeyekuti ngozi kana ichiuya haiuyi kumba kwekumba kutuma ngozi inouya kumba kwemuroi saka hurudziro yatakipa vechidiki ndeyekuti ngatichenjerere kuita mabasa atinotumwa nevanhu kuti tivasimudzire pazvigaro tingaita sevechidiki ndechekuti isu tite kambeni yedu yechidiki yekuzvikambenera kuti dai takwanisa kukondesa mapublic office hungava ukansera hungava ump hungava maybe mapurosesi ose anogona kuti vechidiki akondese asina iritesheni yemazera vechidiki tinovapa kurudziro yekuti dai tirisu tagona kushushikidzana tichibatsirana kuti tigone kukondesa mapurosesi iwayo than kuti isu tema agenti evaiolence tichivaonesazve kuipa kwataita violence kuti umwe mwana achasiya mubereki amwe mwana acharemara nenhaka yekuti iwewe wechidiki watumwa unorwa munhu saka ndo mesaji yatanga tichivapa kuti aiwa ngatigare kure nemhirizhonga kukurudzirana kunyararo zvinogona kusimudzira nyika kana kukurudzirana kuita mhirizhonga
imi makatanga kuita kanzura muine makore mangani
ini ndakaita kanzura ndine makore 26 saka ndiwo muenzaniso wandinogara nechipa kure nechidiki kuti zvinogoneka kuti umwe zera rangu kana tuwezera riri pasi perangu agone kuva iye mutungamiri agone kuita munhu wekutuma kuita filen
aiwa tinokutendai zvikuru mukoma kura nekupinda muchirongwa chedu manga makateerera kubva kuna kanzura wekumasvingo mukoma Godfrey Kurauone muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo aiwa hamawadiwa nhambetambe inoregwa ichanaka nekudaro ngaisiye matambo anokoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri ndokusiyai mina jonga pandemiri
vanhu vakawanda vari kushoropodza vechidiki vezano pf vanonzi vari kuramba vachipinda mumapurazi evachena nechisimba izvo zvinonzi zviri kukanganisa urongwa hwekumutsiridzwa kwenyaya dzekurima svondo rapera vechidiki vezano pf kulions den mudunhu remashonaland west vanonzi vakatora zvine chisimba nzvimbo yemumwe muchena vanonzi vabruce douglas iyo vari kudimura dimura vachipana munzvimbo dzekuvaka dzimba mutoro wedu enhau arthur chigoriwa akashanya nzvimbo iyi akaona zvaiitwa nevechidiki ava
vechidiki ava vanonzi vakatora nzvimbo yakakura mahekitea makumi mashanu svondo rapera uye kusvika pari zvino vachiri kugovana nzvimbo dzekuvakira dzimba vachiti hapana kwavachaenda studio 7 payasvika panzvimbo iyi nhasi vamwe vanhu vanga vari mubishi kuvaka zvimatumba zvavo vachiti vakamirira mepu kubva kukanzuru amai Shamiso Nyakabeza mumwe wevanhu vanga vachivaka katumba kavo vaine mwana kumusana amai Nyakabeza vanoti kunyange vasina mari yekuvaka pari zvino vane chivimbo chekuti vachawana mari yekuvaka imba yavo panzvimbo yavakapiwa nemugovera amai Nyakabeza vanoti vakanzi vabhadhare mari inosvika mazana matatu emadhora kuti vatange kuvaka
mari yekuvaka toiwana yekuvaka toiwana hedu vaingoti ndakava vachikwaipa muma300
mumwe mukuru wechidiki mubato rezanu pf Shailo Kutembelani anoti vakafunga zvekutora nzvimbo iyi nekuti vadouglas vainge varamba nenzvimbo iyi apo vakakumbirwa nekanzuru
bruce harisi rake harisi rechii rangonzi lines den farm rakapiwa nehurumende saka mayuth ari kuda pokugara yakanzi vatichekera akaramba
asi vamwe vagari vemulions den vakaita savasamuel sunday vanoti zviri kuitwa nenhengo dzebato rezanu pf mucherechedzo wekuti munyika hamutevedzerwi mutemo sezvo nzvimbo yavakatora iri yemunhu zviri pamutemo
ini nhau nokuti macriminals because vazvinhu zvavanoziva kuti iprivate property
mumwe mugari wemulions den asina kuda kudomwa nezita sezvo achitya kuzorohwa anoti zviri kuitika zvinoratidza kuti hurumende yatadza kupa vanhu pekugara mumadhorobha makore makumi matatu nemanomwe nyika yawana kuzvitonga kuzere
hurumende yedu kubva 1980 yatadza kuprovhaidha accommodation ichiri kungoshandisa the colonial era system. A person must acquire, people must go to reserve. Of which is true, believe I because so far, Twitter, my raw migration, you told me, and I'm Mutown, and it is Sakamutown, never know better when one or Kuya, population run by Chiwanda.
VaDouglas vanoti nzvimbo yatorwa iyi harisi purazi asi nzvimbo yemudhorobha ine mapepa zviri pamutemo VaDouglas vanoti vari kutaurirana nekanzuru kuti vaone kuti vangaite sei kupedza dambudziko riripo vechidiki vezanupf vari kufamba mumadhorobha akawanda vachitora nzvimbo dzekuvakira dzimba nechisimba izvi zvinonzi zviri kuitwa zvakanangana nesarudzo dzegore rinouya zviri kupa kuti mapurisa angopeta maoko achivasiya vachiita madiro ajojina muchinoi vamwe vakatora nzvimbo yekuvakira mupurazi ravasuwanapu riri pedyo neguta mumugwagwa unoenda kuchegutu ndakamirira studio 7 mulions den ndini Arthur Chigoriwa
zvino yasvika nguva yekuti tichikuendesai kuchirongwa chedu chechitendero uko muchanzwa hurukuru yakaitwa naPraxidus Jeremiah weStudio 7 naPastor Hazel Masuka James vanovesa chigaro wemubatanidzwa wemakereke vana veZimbabwe weChristian Fellowship International kana kuti CFI uri muno muAmerica.
Jesu simba rangu muri simba rangu muri simba rangu munodi pasimba Jesu simba rangu
simba rangu
Jesu simba rangu munodi pasimba
Ini ndinoshumira tiri ku State of North Dakota.
Makabva muri mufundisi here kuZimbabwe uye makabva rini?
Tane nguva takabva kuZimbabwe kuma90s but patakasumuka kuZimbabwe takanga tisiri mufundisi takazoita chifundisi chedu kuno ndokwatakazodedzwa namwari kuti tipinde mubvunde ravo kuti tishumire.
Makauya kuno nemhuri kana kuti makatozoita mhuri maakuno?
Ndakauya kuno nemhuri imwe tikazotoisa tava kuno.
Ndakanzwa kuti makatanga sangano kana kuti mubatanidzwa wekunge muchinamata pamwe chete muchibva kumakereka akatsaukana.
Ini handisi rini ndakatanga, ini ndazongopuwawo batonsiki chitanda chekuti ndimhanyiwo nendima yacho. Kune vakatanga sangano kuti tichiinde semubatanidzwa wemakereke ari mukati menzvimbo ino yeAmerica.
Mubatanidzwa uyu unonzi?
Unonzi Christian Fellowship International kana kuti in short CFI. Ariko vakatanga vana Dr. Jafat Ndelera. Izvo takazovabatira pamberi mijana.
Mungati tsanangurire kuti sangano iri rakamira sei?
Sangano iri tinosangana kamwe chete pagore. Tinobva mustate to state gore rega rega. Tinofamba mumastate matinenge tichihostwa nemakereke akasiyana siyana. Weekend yelabor weekend yekuno yatinoti September 1, 2, and 3 for gore rino ndiyo weekend yatinosangana pagore rega rega. Saka iweekend yatinotogara takatonyora mumakarenda yedu kuti tinenge tichisangana gore iri paweekend iyi. Chatinochinja chete mavhenyu nemastates yekuti tiri kuenda mustate yekuti zvichienda nekuti ndivanani vari kuda kutigamuchira kunzvimbo iyoyo kuti vatihoste ikereke ipi kana fellowship. Saka sangano iri tine mafellowships, tine machurches, tine vamwe vanouya vari mhuri maindividuals vasina kuti vanobelonga kusangano iri. Donzvo racho nderekuti maitiro ataita kumusha tasumudzire kuno tigwasiro vana vedu.
Muri kuona muchikura here kubva pamakatanga?
Hongu, sangano iri riri kukura kubva patakatanga. Patakatanga ndingati takatanga tine mastates mashoma akanga achibata nesu. asi iye zvino tane ma states akati one day ari kubata nesu nevari kujoina vachishuvirwa kuti vachiitawo kuti vabate nesu pamwe chete ipapo saka tiri kukura.
Gungano renyu munokoka vanhu vakaita sei vari muno muamerica chete here kana kuti nekune dzimwe nyika?
Gungano iyi iri kukoka vanhu vari kwese pasi rose. Muno muamerica tinavo vanouya vado vazhinji. Kubva kuZimbabwe gore rino tinenge tichange tine vanhu vakati wandei kunana UK nana Canada tinavo vanenge vachibva kunzvimbo idzodzo vachiuya zvakare kuzobata nesu.
Vanenge vachibva kuZimbabwe munovabatsira here kuti vawane mavhiza?
Isusu zvatinoita tinoti varegiste vanoenda paregistration website yedu kana kulink vonoaplya voregista vobhadhara mari dzavo dzemadeposit mari dzavo dzemahotel tozovabetsera netsamba yeinvitation yekuti vanotsvaga visa asi vanototanga varegista kuitira kuti tizive kuti chokwadi vakasvipira kuti vauye kuno kusangana.
Nguva dzedu ndodzadyana saka ndichangokupai maminitsi anokwana maviri kuti mutipe vhesi neshoko.
Vhesi randinoda kusiyira vana vose vemhuri yose yeZimbabwe nderekuti First Chronicles chapter 12:32 inoti ngativei sevana vaIsaka vakanga vachiziva nguva vakanga vaine uchenjero kuziva nguva nemwaka yekuita zvinhu mukati meIsraeri. Nesuwo ngativeiwo vana vanoziva nguva yekuita zvinhu nemwaka nekuti Jesu vari kudzoka zvakare tive vana vanomira parepentance tive vanopinduka takamirira kuti mazuva ekupedzisira tisasangane nekubatwa kwemazuva aNoa ekuti vanhu vakanga vachidya vachifara kusvika Mwari vavhara areka. Ngatisavharirwe neareka asi kuti tive vana vakangwara sevana vaIsaka vakagara vachiziva nguva nemwaka tiri pamunamato. Regai tinamate kuna Mwari wakatendeka, Mwari wetsitsi, Mwari wenyasha, Mwari wengoni. Tinouya pamberi pechigaro chenyu tinokuvongai Jehovha Wamasimba Ose nekubata kwenyu pahurukuro idzi. Tinonamata nekutenda kuti dzichabatawo vazhinji vachange vachiri vachadzinzwa. Tinonamata nekutenda kuti denge mwana weZimbabwe tave vana vakabatana vanogara vachiziva nguva nemwaka sevana vaIsaka kuti tisasvikirwe nenguva yekuvharirwa areka tisingazive, asi Mwari mubate mukati meupenyu hwedu kuti tisarambe takaomesa mwoyo nemuzita nemuropa raJesu Kristu tenzi wedu. Amen.
Pastor Hezel Masuka James vanoisa chigaro vemubatanidzwa wefellowship weChristian Fellowship International kana kuti CFI vachitaura naPraxidus Jeremiah weStudio 7 wari kuNorth Dakota.
Taura mushako muromo unesimba shamuno taura mushako rega kutamba nemashoko rega kutamba nemashoko muromo unesimba shamuno taura mushako mashoko anesimba shamu
Kambo ndinobudirira chete kubva kuna Tekshua Zamanqube katisvitsa kumagumo echirongwa chedu sezvo nguva yedu yapera rikaiti tarise musoro inawo zvakare. Bato reMDC inotungamirwa namuzvinafundo World Manqube rinoshoropodza boka rezeki nekunonoka kwaro kutanga chirongwa chekunyoresa vanhu kuzovhota musarudzo dzegore rinouya. Vamwe vagari vekumaruwa ekwamukarakate muward 21 kumurewa south vonetsana nevarimi vakagariswa patsva papurazi remagiriki. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekai nemufaro semazuva ose. Ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muwashington dc ndokusiyai mina nomutungamiri Nkomo.